kuti vanyorese kuregistra kuvhota tichitarisa zvekare kuti vekwa mudzvitsi vakapinda mumazuva mashoma apfuurayo vachipa vanhu zvitupa nemabirth certificate nemamwe madhocuments avangade kuti vabatsirikane pakuregistra kuvhota sezvo chipi chechimwe chinyuriro chatanga tiinacho paregistration blitz yakapfuura.
Saka munoona uri mukana wakadi kuvana vezimbabwe kuti vange vachikwanisa kunyoresa kuti vazovhota?
Tinoona kuti blitz iri kuuya iyi mukana mukuru wekuti vanhu vakwanise kunyoresa kuregistra kuvhota. Tinotarisa kuti dzekichapa vanhu vose mukana wakafanira wekuti vakwanise kunyoresa vazokwanisa kuwana mukana wekuvhota zvekare.
Tinoona kuti pachirongwa chekutanga chavakaparura pakanga paine vanhu vashoma vainzi vakaenda kunonyoresa kuvhota. Munoona paine kushanduka here rwendo runo?
Panogona kuita kushanduka kuti pakuti nguva yapfuura tinoona kuti pakanga paine nyaya dzekuti mvura yakanga ichinaya, vanhu vakanga vachimhanya mhanya nezvekuminda kwavo, vanhu vachiita zvinhu zvakasiyana siyana, uye vanhu vakanga vachiita zvekunyoresa vacho dzimweni dzenguva vakanga vachitadza kusvika munzvimbo dzavaifanira kunge vachisvika nenyaya yemvura, kunaya kwemvura. Saka pari zvino tinoona kuti zvinhu zvacho zvinenge zvatirerukei kureva kuti vanhu vanogona kuwana mukana wakasunguwa kuti vakwanise kunonyoresa kuvhota. Uye chimwe chaitika ndechekuti taona kuti pane kushedzerwa kwakawanda kwaitwa munzvimbo dzakasiyana siyana vanhu vachikokerwa kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota. Tatogona kuona kuti izvo zvinogona kuwedzera zvekare mikana yekuti vanhu vachanyoresa panguva inei vange vaine uwandu hwakati kudarika hwenguva yapfuura. Plus yabva yaita zvekare zororo revana vezvikoro, saka nguva inei vanenge vari kudzimba dzavo. Saka tinogona kuwana zvekare mukana wakakura wekuti vechidiki vachanyoresa, kunyanya vakanga vaine zvitupa vazvisiya. Avo vakanga vasinawo zvitupa zvekare vane mukana wakawandisa wekuti vatore zvitupa vachigona kuzonyoresa zvekare kuvhota.
Chii chakakoshera kunyoresa kuvhota iko kuvabhogo sipunu? Nokuti vamwe vanogona kunge vachizviona sechinhu chisina kukosha.
Chakakoshera kunyoresa kuvhota chekuti chekutanga unowana mukana wekusarudza vatungamiriri kana kuti hurumende inezenge ichikutungamirira. Chinhu chakakosha chaizvo ichocho kuti unge uine chirevo pamusoro pevanhu vanenge vachikutungamirirai kubva pahunhu kumabati vavo ebasa ndizvinokwa zvavo zvavanzi vainazvo. Saka ndokukosha kwazvakaita zvinoita kuti makore mashanu matanhatu anoteera unenge uchiziva kuti nyika iri kuenda kupi uye une chekuita nekusarudzwa kwavo. Chechipiri, unenge uchiita kuti wewe kodzero yako yaunopiwa neumbiro remutemo wenyika unge uchishandisa nemazvo. Saka zvinhu zvinenge zvakakosha chaizvo kuti vagari vawane mukana wekunge vachinyoresa kuvhota, uye zvekare pachadimburwa kana kuti pachaganhurwa maconstituencies kunyanya maconstituencies enyika yedu ari 210 vachigadzirisa zvekare yatingati delimitation. Kana muchinge musina kunyoresa kuri kuvhota makawanda kureva kuti zeki dzimweni dzenguva ichadambura nepazipo isingaverengi kuti vanhu ivavo vanenge vari vanhu vanokwanisa kunge vachivhota. Saka kana muchinge makanyoresa kuvhota zvinoita kuti kudamburwa uku kutevedzere manhamba yevanhu vakanyoresa kuvhota. Saka zvinhu zvinenge zvakakosha chaizvo izvozvo kuti vanhu vange vachinyoresa, vanhu vasazonyunyuta kuti aiwa konstitutionzi yadamburwa nepazipo nepamusana pekuti manhamba anenge achiita mashoma. Saka mamwe mawadzi achakandwa mune dzimwe nzvimbo, vamwe mapolice stations achakandwa mune mamwe maconstituency angagara asiri pamusana pekuti nhamba dzinenge dzisingaendirani. Saka chinhu chinenge chakakosha kuti vagari vanyorese kuvhota nguva ichipo.